Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechipiri mbudzi 15 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takatema kuti hurumende haina mari, saka dambudziko ratinaro nderekuti uchazosakisazve kuti moda kuwedzera masoja chii imi muchitokundikana kubhadhara varipo vacheyo avo macivil servants emasoja aripo nemapurisa aripo.
MDCT inoti hurumende iri kupinza vanhu mabasa muchiuto kuti vazorova vanhu munguva yesarudzo.
Mukatata kubva pakafomwa MDC chavo kungoopuza zvinhu zvese. Havazive pakuti army iri independent from political issues zvinoitika munyika.
Asi veZANU-PF vanoti MDCT yagara inongorova bembera vachitaura zvavasina humboonazvo. Zeki inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanise kuvhota muna 2018 kusvika mutemo wesarudzo wavandudzwa kuti uenderane nebumbiro remitemo. ZANU-PF yopomerwa mhosva yekumanikidza vanamuzvinabhizimusi vekumasvingo kubhadhara mari yemusangano weNational Conference uri kuitwa mudunhu iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato reMDCT rinoti riri kusoropodza zvikuru urongwa hwebazi rezvekudzivirirwa kwenyika hwekupinza basa vanhu vatsva kuchiuto. Bato iri rinoti vashandi vehurumende vakatowandisa nechakare zvokuti hurumende iri kutatarika kuti iwane mari dzekuvatambirisa mihoro yavo. Mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vanoti chimwe chiri kuvashungurudza ndechekuti mauto aya ari kupinzwa basa nyika yatarisana nesarudzo, vachiti vanoziva kuti mauto aya achashandiswa mukushungurudza vanhu munguva dzesarudzo dza 2018 nebato reZANU-PF. Ngatinzwei vachitsanangura.
Takatema kuti hurumende haina mari, saka dambudziko ratinaro nderekuti uchazosakisazve kuti moda kuwedzera masoja chii imi muchitokundikana kubhadhara varipo vacheyo avo macivil servants emasoja aripo nemapurisa aripo. Ndochokutanga. Chechipiri choti ko Zimbabwe tiri pahondo here zvokunzi mungati toda kuwedzera masoja nokuti nyika iri pahondo kana kuti yavhundutsirwa nedzimwe nyika kuti ingangoda kurwiswa? Zimbabwe tiri parunyararo, hatina hondo. Ukavongorora kuti pavava kuda kuti vawedzere masoja hakusi kuti zvine basa rei nezvekusimbisa national security yedu yeZimbabwe, kwete. Apa ziso ravo rehurumende yeZANU ratonangana nezvekukambeina election 2018, nokuti vazhinji vari kutorwa vachinzi ngavapinde muchisoja. Tiri kunzwa isu nevari pasi paground kuti vari kutotora magreen bomba nemayuti veZANU.
Asika vagutu magara muchipomera hurumende kuti haisi kumutsa mabasa, haisi imwe nzira here yaitwawo nehurumende kuti inge ichiwanisa mabasa?
Habodo zvezvonga, uku ndo kutingati kumutsa mabasa heroko. Chinonzi mabasa, chinonzi economy jonga, kumutsa industry. Mapurazi atinoziva kuti vanhu vaakurima bundo, vaakurima sora, atange kurima witi, chibage nezvimwe zvakadaro neforia. Saka tiri kuti Zimbabwe inyika duku duku chaizvo, zvokuti handioni kuti zvinokodzera kuti tingava neami inganzi itutsirwe kubva pe35,000 masoja.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobert Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutewedzeri wemutauriri wezano PF vachimirira Highfield West muparamende vapsychology Maziwisa vanoti hapana chitsva mukutaura kweMDCT uku sezvo vachiziva kuti bato iri harina chakanaka charinopembedza. VaMaziwisa vanoti zano PF ibato rakazvimirira risinei nezvinoitika muchiuto. Ngatinzwe hurukuru yataita navo.
Zvinhu zvinotaurwa nevanhu vapererwa, zvinhu zvisina maturo, hapachinhu mukatarisa kubva pakafomwa MDC. Chinotaura MDC chine direction kana chine musoro, chavo kungoopoza zvinhu zvese. Havaziveba kuti army iri independent from political issues dzinoitika munyika. Army basa rayo ndere kumake sure kuti Zimbabwe yachengetedzeka, and hazvisi zvinhu zviri mumaoko eMDC kuti vataure kuti ami inochengetedza Zimbabwe nemutoo upi, inohaya vanhu vangani, nguva iri. Asi zvinhu zvetinotarisira zvinenge zvinoitwa neMDC, nekuti chavo ndechekuda kusvibisa ZANU-PF, chavo ndechekuda kuti ivo ivanzi ndo vakanaka. Asi evidence umboo unenge uripo pachena ndewekuti hapana bato munyika iko zvino kana makore apfuura rinokurudzira mhirizhonga kudarika MDC.
Ko panyayo yemhirizhonga yavari kuti mauto iwaya musarudzo dza2008 vakashandiswawo kuita mhirizhonga vachitsigira ZANU-PF, munoti?
Isu hatizvizive, isu hatina umboo ihwohwo, and kana paine munhu anga aine umboo ihwohwo, makotsi edu ndozvaakamirira kuti kana paine munhu aona kuti sarudzo dzaitwa nemutoo usiriwo anoenda kumakotsi, haataure kumanyuzipepa kana kumaredhiyo, anoenda neumboo mukoti hoongororwa umboo hwake hwokuti ndewechokwadi here kana kuti hausi wechokwadi. Saka mukatarisa kubva 2008 kusvika iko zvino, tikutarisa 8 years dzapfuura, ende dai zvakadaro zvakaitika pa8 years shuwa, hamuonawo kuti dai paine zvabudawo pachina kuti hongu ndo zvakaitika.
Vanga vari mutevedzeri wemutauriri wezano PF uye vari mumiriri weHighfield West muparamende vapsychology Maziwisa vari parunhare muHarare neStudio 7. Sachigaro wekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, Justice Rita Makarau, vati zvisharwa zveZimbabwe zvese zvinogara kunze kwenyika zvinoda kuvhota zvinofanira kudzoka kumusha kuzonyoresa kuti zvikwanise kuvhota, pamwe nekuzovhota kwacho, nekuti mutemo wesarudzo weElectoral Act haupe komisheni yavo mukana wekuvhotesa vanhu vanogara kunze kwenyika. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Pamusangano wavo wekutanga wavaita nevatori venhau munyika, apo komisheni yavo yave kugadzirira sarudzo dza2018, Justice Makarau vati vese vanoda kuvhota vachigara kunze kwenyika vanofanira kudzoka kumusha.
Vanhu vari kunze kwenyika vanokwanisa kuvhota kunge vanyoresa kunge vari muvoters roll yedu. Kuti vapinde muvoters roll vanofanirwa kutipa iwo mazita avo, pavanogara, address inofanirwa kunge iri muward iri muno muZimbabwe. Zvakare vanofanirwa kuuya iwo pachavo vosikotipa zvigunwe zvavo, vatinoti mafingerprints, totora mafingerprints avo, vachitipawo zvemufananidzo wavo digital photograph. Vakanga vaita izvozvo vanopinda muvoters roll and vanokwanisa kuuya kuzovhota. Asi kuti vavhote vanofanirwa zvakare kuzodzoka musi wekuvhota, vosikovhotera papolling station patinenge tavaisa kuti vavhotere kubva ipapo.
Justice Makarau vati kana mutemo uyu ukavandudzwa, vanhu vari kunze kwenyika vanokwanisa kuvhota. Vati komisheni yavo ichatevedza zvese zvinenge zvichidiwa nemutemo.
Pari zvino nemamiriro akaita mutemo, hatisatani mutemo unotibvumidza kuti tiise mapolling station ikoko.
Bumbiro remutemo wenyika pasection 23A subsection 2 rinoti zvizvarwa zvese zvemuZimbabwe zvinofanira kupiwa mukana wekuvhota zvisinei kuti zviri kunze kwenyika, mujere kana muchipatara. Asi Justice Makarau vati izvi hazvigoni kuitika kudzamara mutemo wesarudzwa vandudzwa kuti uenderane nebumbiro remutemo. Vatiwo vanhu vanoda kuti mutemo uyu uvandudzwe vanofanira kukurudzira nhengo dzedare reparamende kuti dzivandudze mutemo uyu sarudzo dzisati dzaitwa. Vanoti iyi handishanduko inokwanisa kuitwa nekomisheni yavo, asi kuti nedare reparamende. Mapata anopikisa pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira ari kuda kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara kunze kwenyika, izvo zvinofungidzirwa kuti zvinodarika mamiriyoni matatu, zvibvumidzwe kuvhota musarudzo dzinotevera. Vanoongorora zvematongerwo enyika vaFortune Gwaze vaudza Studio 7 kuti havaone bato riri kutonga reZANU-PF iro rine nhengo dzakawanda muparamende richibvuma kuti mutemo wesarudzo usandurwe kuti varikunzi vavote sezvo zvichifungidzirwa kuti vazhinji vavo vanotsigira mapato anopikisa. Vanotiwo hapana anonyatsoziva kuti vanhu varikunze vakawanda zvakadii uye kana vakabvumidzwa kuvhota zvinogona kukonzera mutauro.
Kana takuita maelection now, opposition isiri in charge of the registration and knowing the numbers of vanhu vari ikoko, zvinogona kudzoka zvovakuwadza zvakare, nekuti munonzwa kunzi kune vanhu 2 million variko. Ende pavanhu 2 million ivavo 500,000 chete ndovavhotera MDC, but 1.5 vavhotera ZANU.
Rimwe sangano rinongora nezvesarudzo munyika, Re-Election Resource Center, rakatokwidza chichemo chekuti mutemo wesarudzo kana kuti Electoral Act uvandudzwe uye masvondo mashumanana apfuura. Komiti yeparamende inoona nezvemutemo yange iri kufamba nenyika yese ichinzwa pfungwa dzevanhu, asi nhengo dzekomiti dzinoti bato rezanu PF raivhiringidza kunzwa pfungwa dzevanhu nekiita zvemirizhonga. Komiti iyi inotarisirwa kutura kuparamende zvayakawana munguva pfupi inotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Nhengo yedare reparamende inomirira Mutasa Central, vaTrevor Saruwaka veMDCT, nhasi varambidzwa zvakare kupinda mudare reparamende vakapfeka bhachi ravo iro ranzi rine mavara emureza wenyika. Mapurisa anga akapakatira zvombo panze pedare iri ndo anonzi avarambidza kupinda mudare. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaSaruwaka.
Ndakoniswa zvakare kuti ndipinde muHouse of Assembly. Mapurisa akapakatira zvombo anga akatonera pamusuko weparamende muna Nelson Mandela. Akazvinototikatyamadza kuti vanomira kubatira futi munhu akapfeka bhachi chokwadi chokwadi. Apa vachiti ivo vanga vaine mashoko akasimba kubva kuvanotonga papalamendi kuti vasanditendere kupinda kana ndakapfeka bhachi.
Ko, nyaya yemamambo kwidza kumatare iri kufamba sei?
Chakutotikatyamadza ndechekuti nyaya yetakaendesa musi wa4 seagent chamber application yange tambotsanangurwa kuti vaida kuti vapiwo mukana kuna spika sinzi papari paweekend spika wange akabatikana vari kubhurawayo. Vakati vaizoti musi wemandi vaitanga kufambisa mapepa edu. Mapepa edu yakaita zvese zvinotarisirwa, asi takazoziviswa kuti nemusi wechishanu chapfuura kwejaji akambenge apiwa nyaya chaanga asipo, saka yakazopiwa kuno umwe jaji kuti tanga tiine tarisiro yekuti zoro chaiyo waifanira kuti wagare pasi nyaya yacho yotongwa. Saka Magwete danyora zvakare tsamba yenyunyuto kuhaikoti ikoko kuti wanyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika, nekuti mukuziva kwavo hasati zvamboitika kuti agent chamber meta inonyorwa yomirirwa mazuva acho akatarisirwa otopfuura.
Vanga vari nhengo yedare reparamende inomirira Mutasa Central, vaTrevor Saruwaka vebato reMDCT vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Vamwe vana muzvina bhizimusi mudhorobha reMasvingo vari kugunun'una zvikuru nezvavanoti zviri kuitwa nebato rezano PF zvekuvamanikidza kubhadhara mari yemusangano webato iri wepagore weNational Conference uri kuitirwa paMasvingo Agricultural Show. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Mutoro wedu wenhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vana muzvina bhizimusi vanoti vari kushungurudzwa nevatsigiri veZANU PF avo vari kufamba vachipinda muzvitoro zvavo vachivamanikidza kuti vabvise mari iyi. Vanenge vasina mari vanonzi vari kuvhundutsirwa uye kupomerwa mhosva yekuti vanotsigira mapato anopikisa hurumende. Vanonzi vari kuudzwa kuti vacharangwa nenzira dzisiri kuburitswa pachena. Mumwe muzvina bhizimusi vaAlex uyo vanoti vakamanikidzwa kubhadhara mari kunyange vakazama kutaura kuti vari kushayiwa mari kumabhanga pamwe nedzimwe kambani dzinopa mari.
Iya, pari zvinhu zvakaoma. Ini vakomana vakambonishanyira vachitaura kuti vakomana vakanga vatumwa nemusangano kuti vazotora cash. Vakasvika vachitoti vanoda strictly cash, havadii zvokuti unogona kudonata in kind. But inini handioni sedonation because vanga vakutoita yekudimanda zvokunosvika pakutovhundutsira. Shava kuti kuchiri kukumbira donation here? Patine nemiro wakaita ekonomi yedu isu tukutonetseka kuwana okeshi yacho kana kumabhengi ekutombowanikwa. Saka handizi kuti vanenge vachifunga kuti tiite setidi vachida kuti tivape mari iyo isipo.
Mumwe muzina bhizimusi aramba kudoma zita rake nekutyira upenyu hwake anoti zvinorwadza kubhadhariswa mari yekuti vatsigiri vezanupiefu vaite mabiko kwevhiki yose apo upenyu hwakaoma kudai.
Kumanikidzana uku ivo izvizvi vatitorera mari kudai vachanoita mabiko avo vodya vari voga uko nevamwe vavo. Isu hatimbovonekwi ipapo.
Komiti iri kuunganidza mari iri kutungamirwa nemubato womwe wezanupiefu masvingo vakila zivhu. Asi vazivhu varamba kuti vari kumanikidza vanhu kubhadhara mari. Vati zanupiefu ine vanhu vanoibatsira uye zvekuti pane ari kumanikidzwa manyepo chaiwo. Asi sangano rinomirira kodzero dzevanhu remasvingo Human Rights Trust rinotungamirwa navamasimba Gonese rasoropodza zanupiefu richiti iri kutyora kodzero dzevanhu. Vazivhu vakaudza vemapepanhau svondo rapera kuti bato ravo rakwanisa kuunganidza mari zviuru mazana matanhatu emadhora inova mari ichiri shoma zvikuru kuti isvike pamamiriyoni mana avari kuda nokudaro vari kuendera mberi nekupema imwe mari. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.
Makaterera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9199M, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi dzinofungidzira kuti vanhu verudzi rweHadzabe vakagara munzvimbo imwe cheteyo iri kumaodzanyemba kweTanzania kwemakore anodarika makumi mana ezviuru. Rudzi urwu ndevamwe veve kugumisira verudzi rwevanhu vanorarama nekuvhima pamwe nemichero mupasi rose vari kurwisa kuti vararame. Kubva kumakore ekuma1960 varasikirwa nezvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zveminda yavo. Asi veHadzabe ava vakatsvaga nzira dzekusasvibisa nadzo mweya wekufema senzira yekuchengetedza masango ayo vanoti ndoo musha vavo. Vave kusiya chigaro chemutungamiri wenyika muAmerica vaBarack Obama vanga vari muGreece nhasi vachisvitsa kuEurope. Vimbiso yakakosha yekuzvipira kweUnited States mugungano reNATO pasi peutungamiri hwavaDonald Trump. Vasati vabuda muAmerica vaObama vakati vachangosarudzwa semutungamiri vaTrump vakavaudza kuti vanotarisira kuchengetedza ukama hweAmerica hwakakosha. Sangano reConfederation of Zimbabwe Industries rapedza ongororo yaro inoratidza mamiriro akaita zvinhu munyaya dzemaindustry kana kuti Consumer Price Index inoratidza kuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichikwira zvichienzaniswa negore rapera. Gwaro iri riri kutarisirwa kuparurwa zviri pamutemo nemusi wechitatu svondo rinouya kuMichael's Hotel muHarare. Asi mukuziya nyaya yekukwira kwezvinhu, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce kana kuti ZNCC vaChris Mugaga akavabvunza kuti sei mitengo yezvinhu zvekudya iri kukwira.
Ukatarisa mitengo yezvinhu watisumukire tichitarisa pagore rino nenguva yakadarika yegore rapera nguva imwe cheteyo. Chikonzero chiri kuti mitengo yezvinhu inge yakwira, muchaona kuti pane zvakawanda zviri kuitika munyika muno zvinosanganisira mitemo yekudzikisira kana kuti isiri kubvumidza kupinda kwezvinhu zvinogadzirwa mudzimwe nyika zvinosanganisira matunhu eAmerica, matunhu emaAfrica ekumusoro, kumaodzanyemba pamwe chete nekumadokera. Muchaona kuti nedanho ratorwa nehurumende yeZimbabwe zvichibva munyaya iyoyo pane kugeda geda kwematingatisisi mitengo yezvinhu ichitarisa kumusoro, nekuti zvinhu zvizhinji zvaiwanikwa munyika yeZimbabwe hazvichakwanisi kunge zvichiwanikwa panguva ino, apo hurumende yakatora matanhi yekuti haichada kuramba ichibvumidza kupinda kwekuti inongori dambi rekuti wada wada ijake jake yezvinhu zvinongopinda munyika yeZimbabwe. Saka zviri kuratidza kuti mitengo yezvinhu icharamba ichikwira kana mutemo ukaramba wakagadzirisa nenzira iyo.
Sika pakadzikwa mutemo uyu vaMugaga panga paine chivimbo chekuti mitengo haizonyanyiwo kukwira zvakanyanyisa, nekuti vemabhizimisi kavo vemuZimbabwe vanenge vakwanisawo kugadzira zvinhu zvakawanda vachizvitengesera munyika.
Isusu chatinogara tichikurudzirana muupenyu ndechekuti mtimo zvinotaura kuti zvinowanzo zvoitika pasi apa kwenzero chedu kuti ukatarisa hurumende kana yatora matanho seyakatora panguva yapera iyi matanho aya anoita kuti vazhinji vatange kuda kuunganidza vachimbverengedza zvito zvavo zvozvito zvavo zvavanogadzira vachitiwo kana hurumende ichinge yachoita matanho ekudzikisira zvinobva kunze kwenyika kusanganisira nyika dzinosanganisira nesouth africa nezambia pamwe chete nechina kushana kuti kune vanhu vari kugadzira zvinhu zvavo asi zvine mutengo wakatikwirire kudarika yeidze nyika chikonzero chiri chekuti ukada kugadzira chinhu chako chiri mudunhu rezimbabwe hachimbokwanisi kunge zvichiita mutengo wakaderera nemhaka yekuti zvizhinji kana zvigadziriso zvezvinhu zvacho zviri kushaika nenguva ipi neipi zvayo zvinosanganisira mvura chaiyo chaiyo gwenya chaiyo chaiyo pamwe chete kana neunyanzvi hwevanoshanda mumakambani arimo.
Vanga vari mukuru wezncc vaChris Mugaga vachitaura parunhare naBlessing Zulu weStudio 7. Panguva iyo madhorobha akawanda munyika akatarisana nedambudziko guru rekuwanira vagari mvura yakakwana. Vamwe vagari vemudhorobha reLupane kumateveleland North Province ndevamwe vevanhu vashoma vane rombo rakanaka munyika vanokwanisa kuwana mvura yakachena yemupombi kana nguva ipi zvayo. Izvo zviri kuitika mushure mekunge kambani yeZimbabwe National Water Authority yavhura nzvimbo yekuchenesa mvura kana kuti water treatment plant inowanisa dhorobha iri mvura. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Kambani yehurumende inoona nezvekuwanisa vanhu mvura yeZimbabwe National Water Authority kana kuti ZINWA yaiwanisa vagari veLupane mvura yaibva muzvibhorani zvayo zvina zviri mudhorobha iri. Nekuda kwekuti dhorobha reLupane riri munzvimbo isinganyanyonaya mvura yakawanda, zvibhorani izvi zvaipera mvura kana kufa, izvo zvaiita kuti vagari vagari vakatarisana nedambudziko rekushaya mvura. Asi iyi yangove nhoroondo sezvo ZINWA yakakwanisa kutanga kuwanisa vanhu mvura yakachena mushure mekuvhurwa kweLupane Water Treatment Plant iyo yakatanga kushanda muna Gunyana ichidhonza mvura kubva mudhamu reBubi Lupane. VaChristopher Mazivisa avo vanove muzvina bhizimisi uye variwo sachigaro weLupane Residents and Ratepayers Association vanoti vari kufara nekuda kwekuti vagari vave kukwanisa kuwana mvura yakakwana.
Tatinetseka nenyaya yemvura taiwana kumareseva eyokumwa kumapolo ekumareseva because ino hai akamuchira kuti ZINWA yaita basa rakakosha. Nyaya yemvura iyo ndiye yanga achidzinga achimainvestors.
Amai Dorine Mpunzi nemumwe womugari wemudhorobha reLupane. Amai Mpunzi vanoti vagari kunyanya madzimai vaipedza nguva yakawanda vachitsvaga mvura yekunwa neyekushandisa mumba uye vave kufara kuti mvura yave kuwanikwa zviri nyore.
Isusu kuno taitambudzika zvikuru tienda kuzvibhorani inovaraiva dambudziko zvikuru mukati menonzvimbo yeLupane. Taitozosvika dzimwe dzenguva pakutotenga mvura yacho.
Dhorobha reLupane riri makiromita zana nemakumi masere kumaodzanyemba kweguta reBulawayo. Dhorobha iri rakadomwa kuve guta redunhu reMateveleland North muna 1999 uye rakakwidziridzwa kubva pakuve Growth Point mugore ra2007. Asi kwenguva yakareba hapana budiriro yakanyanya inowenekera yange ichiitika mudhorobha iri nekuda kwechikonzero chekuti mange musingawanikwe mvura yekunwa yakakwana. Muzinda wemahofisi ehurumende ndechimwe chezvivakwa zvishoma zvinoonekera mudhorobha iri. Lupane State University inove imwe yemayunivhesiti ehurumende munyika ine muzinda wayo mudhorobha iri uye hurumende iri mushishi rekuwedzera kuvaka mahofisi pamwe nezvimwe zvivakwa zveyunivhesiti iyi muLupane mekare. Kushaikwa kwemvura kwange kuchitadzisa vashandi vemapazi ehurumende akasiyana-siyana uyewo vashandi nevadzidzi veLupane State University vakawanda kuti vagare mudhorobha iri. Mukuru mukuru weLupane State University Professor Pardon Kuipa vakaudza Studio 7 kuti kuvepo kwemvura kuchabatsira zvikuru.
Tinotenda chaizvo hurumende nekupa kwayakaita mari yakapuwa ZINWA kuti vapedzese kuvaka treatment plant yao. Tunoziva kuti nyika iri kuita maproblems akati wande ende kana tichipuwa mari yakadaro kuti tigone kupedzisa kuvaka zvinoreva kuti vari kuona kuti need yacho yanga iri serious.
Lupane Water Treatment Plant yakatanga kuvakwa makore maviri apfuura ndokunge kuvakwa uku kwambomira nekuda kwekushayikwa kwemari. yakazopedziswa zino ayawana mari inosvika $350,000 kubva kuhurumende. Ndakamirira Studio 7 kuLupane, ndini Taurai Shava.
Nyaya yeutongo wejekerere inoreva kuti vanhu vanenge vavhota ndivo vane simba. Izvi zvinoitwa kuburikidza nesarudzo dzakajeka dzinoitwa munyika apo vanhu vanosarudza vamiriri vavo vakasununguka uye murunyararo. MuAmerica vanhu vanosvika mamiriyoni mazana maviri nezviuru makumi maviri 220 million vane kodzero dzekuvhota, asi vanhu vashoma ndivo vakaenda havo kunovhota. Musarudzo dzichangopera, vanhu mamiriyoni zana nezviuru mazana mana nemakumi manomwe 147 million ndivo vakavhota. Asi sarudzo idzi dzaunza kusawirirana kwakanyanya pamafungiro negwara rekutora munyaya dzezvematongerwo enyika. Asi kunyangwe hazvo pasina kuwirirana kana kuti pachiita mutauro munguva yesarudzo, munhu anenge akundwa anofanira kutambira zvabuda musarudzo. Aya ndiwo mashandiro anoita nyaya dzeutongo hwejekerere.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Munhau dzemitambo, mukuru wechikwata cheHighlanders Vandumiso Gumede vanoti havasati vapiwa tsamba yekuvamisa basa sezviri kutaurwa nesangano reZIFA. VaGumede nasachigaro weHighlanders vaPeter Duwe vari kupomerwa mhosva yekukonzera kusagadzikana mune zvemitambo yenhabvu. VaGumede vanonzi vakanyora tsamba kuFIFA vachigonon'ona nezvemafambisirwo enhabvu neZIFA, izvo zvinonzi hazvina kufadza veZIFA. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganya weStudio 7.
Musi wa25 July ndakanyora tsamba kuFIFA ndichinyunyuta nenyaya dzebhora yemuZimbabwe. Vanoterera Studio 7 vangazive kuti kwakamboitwa zvemanafazi zvemachichi bhora richinyura. Ndikanyora ndichiti haiva chimbouya ikuno vanhu veFIFA muongorore zvii. Kukabva kwauya vava Mamelodi akanzwa zvichemo zvevanhu, echinzwa kwese kwese kwanga kune vanhu vanga vasingafare nezvebhora. 25 July ndaga mangara kuti sure 4 months down the line that's when pandinonzwa kuti ndine mhosva.
VaGumede, saka matimanzwa here kubva kusangano reZIFA pamusoro penyaya iyi kana kuti zvinhu zvamuri kungonzwawo nemahunga hunga?
Ndiri kuona mumasocial networks, handisati ndaona tsamba chaizvo inondipa iyo mhosva yangu. Pamwe inyaya yekuti masystem edu kuHighlanders zanga iri pasi, tanga tinofanira kuwana munhu anogadzira kompyuta yetu kuti zvinhu zvifambe. But ndichitaura newesu handisati ndaiwana tsamba yacho iyoyo.
Mukuru wechikwata chenhabvu cheHighlanders Vandumiso Gumede vachitaura parunhare naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk chevechidiki The Connection na 8 PM tiri kutarisa kuratidzira kuri kuitwa nevechidiki munyika pamwewo nemuAmerica. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. MDCT inoti hurumende iri kupinza vanhu mabasa muchiuto kuti vazorova vanhu munguva yesarudzo. Asi veZANU-PF vanoti veMDCT vagara vanongorova bembera vachitaura zvavasina umboo nazvo. Zeki inoti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika hazvikwanise kuvhota kusvika mutemo wesarudzo wavandudzwa muna 2018 kuti uenderane nebumbiro remitemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange mine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwako aChris Gande.
Soku isi